manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gumiguru 12, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oronga kuratidzira kune mutsindo munyika yose nemusi wemuvhuro. Zvinhu zvoramba zvichishayikwa muzvitoro izvo zviri kuomesera veruzhinji. Murume akava chiso cheutongi werusarura ganda muSouth Africa uye ari gurukota rezvekunze kwenyika iyi vapick border vashaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Utungamiri weZCTU wakasungwa muHarare neZuro uri kurara mutirongo nhasi sezvo nyaya yavari kupomerwa isina kupera kumatare. Nyaya iyi yanzi ichanzwikwa zvakare mudare mangwana. Gweta riri kumirira vasungwa ava valizwe Jamela vanoti dare redzimhosva rati nyaya iyi idzoke mangwana sezvo mapurisa anga achingochinja mhosva iri kupomerwa utungamiri weZCTU uwo unosanganisira mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa pamwe nemunyore mukuru vaJafet Moyo. Muharare mune vanhu vanomwe vakasungwa. Kugweru vanhu vatatu varegerwa vachienda kumba nekuti pananzi pashayikwa umbowo hwemhosva yavanga vachipomerwa asi zvinonzi vanzi vanogona kuzodaidzwa nemasamanisi. Kumasvingo kwanga kuine vanhu gumi nevaviri avo vanonzi varegedzwawo vachienda. Kwamutare vanhu makumi maviri vanonzi vabvisiswa mari dzechibatiso dzinoita madhora makumi mashanu pamunhu. Asi vose vaenda kumatare ava vanonzi vanga vachizotarisirwawo zvakare kudzoka kudare nguva inotevera. Mukutarisa zvaitika Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navaJamela.
Vanga vasungwa kugweru vatatu. Maofficers ezCTU vanga vachipomerwa mhosva yavanoti iyo vakaita musangano vane chinangwa chekuti vakonzerese bongozozo mugweru hamene kuti izvi zvinobva kupi nemafekta anga aripo. Saka pavazoenda kukoti vana muchuchisi vati vachitarisa dhoketi racho vakaona kuti hazvisinyatsosangana vobva vaudza mapurisa kuti vadzokere vanoongorora nyaya yacho kana vachine shungu nenyaya yacho vagozodzoka on summons basis vagotumira vasungwa masummons kana kuti vachine shungu nenyaya yacho.
Ko kwamutare nekumasvingo tanzwawo kuti vanga vari kumatarewo zvakamira sei ikoko?
Kwamutare kwanga kune vanhu makumi maviri naivo vanga vachingochajiwa nesemu nemhosva yakangofanana nekugweru. Vapinda mudare redzimhosva nhasi mangwanani vakabva vapiwa bail nemunhu kuti abhadhare $50 ndokubva vaenda vabva kwanisa kubhadhara bail kuti vaende kumba. Nyaya yavo ichiri kuenderera mberi saka vachatongwa vachibva kudzimba dzavo mushure mekunge vabhadhara bail. Vanga vari 12 vakasungwa kumasvingo. Mapurisa haana kuzonyatsosanganisa sanganisa dhoketi ravo Madeko neZuro asi vaingotaura nyaya idzidzo dzokuti dzemhosva yakangoda kuenderana neiyoyo kugere nevokwamutare. Ndokubva vazoreleaseiwa vasati vaenda kukoti zvikangonzaiwa nemapurisa zvichazokudanai nomasamoni.
Ko muHarare mune utungamiriri hwose hweZCTU zvafambawo sei kusvika pari zvino?
MuHarare makasungwa vanhu vanomwe kusanganisira mukuru weZCTU president wacho nasecretary general nemamwe maofficers. Vasvera nhasi pachingova nekuti kukaindowa kwakuvachuchisi kodzokerwa.
Vanga vari gweta riri kumirira vasungwa vanove vashandi nenhengo dzeZCTU Va Lizwe Jamela vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura parunare muHarare na Ivan Zininga weStudio 7. Mamwe masangano manomwe anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kukurudzira veruzhinji pamwe nevemabhizimusi munyika yose kuti vasaenda kumabasa kana kuvhura mabhizimusi avo nemusi wemuvhuro svondo rinouya senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, vamiriri vemasangano anosanganisira Reta Jamuka, Zinasu, Ziso, Zimbabwe Youth Alliance neConcerned Citizens Agenda, vaudza vatori venhau ava kuti vari kunyunyuta nematanho ekugadzirisa upfumi akaziviswa svondo rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube pamwe nagavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. Matanho aya anosanganisira mutero wemasendi maviri padhora roga roga izvo zviri kurambwa nevakawanda. Mukuru weTajamuka vapromise mukwananzi vanoti vatotanga kupinda migwagwa nemumisha inogara veruzhinji vachizivisa veruzhinji nezvekurudziro yavo iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ichokwadi, nhasi tataura nevatapi venhau tichiri kurudzira ruzhinji nerudhende rweZimbabwe kuti nguva yavanga vakamirira yakwana. Takatenderera Zimbabwe kuti titaura nevanhu, munhu wese ari kunyunyuta, munhu ari pareserva chaiye, bhazi rakuita $7 ranga richiita $2. Chigayo hachina dhizi rekuti rigaye upfu vanhu vadye. Saka tadaidzira isisu yatingati muchirungu total and final shutdown kuti titi isusu aiwa zvakwana, mashungurudza vanhu zvakwana. Takumbokuratidzira iwo isisu sevanhu kuti hatisi kufara. Kuratidzira kwatichaita tichashandisa mikana irimo mubumbiro renyika yeZimbabwe inotendera vanhu veZimbabwe kuti varatidzire kusafara kwavo nezvinenge zvichiitwa nehurumende zvisakarurama.
Munoona here kurudziro yenyu ichibudirira? Tiona kuti mune mamwe makore adarika kurudziro yerudzi irwo rwekuti vanhu vasange vachienda kumabasa yanga isingateverwi.
Aiwa, asi chokwadi iroro. Takadaidzira kuti vanhu vachaende kumabasa musi waJuly 1 2006 zvikabudirira zvikurusa nyika yese ikazviona. Uyezve nemaresults acho vamasoja anoti ndivakazobvisa mugabe zvavo, but poto yacho yakanga yabikwa ikakwatiswa ikagadzirisa zvese nesu isusu nemaactions nemacampaigns atakanga tichiita anda boka Reta Jamuka. Zvero zvatakaita ndo zvakanika kuti mugabe asvike pakuenda, masoja akazongotora advantage. Saka isisu tinoziva kuti nzira dzero dzatinoshandisa dziri mubumbiro remutemo dzine runyararo mukati dzine maresults. Dzikashandiswa zvakanaka vanhu vakabatira pamwe chete tinokuda nemaresults atiri kuda. Ende ndinovimba nekuziva kuti musi wemvura tiri kutaura programu yatiri kutaura ichabudira, because vanhu vari kunzwisisa zvatiri kutaura nezvazvo. Tiri kuti isisu hurumende ngaigadzirise ikonomi yenyika ifambe zvakanaka, kwete zvatiri kuona izvi.
Makapiwa here mvumo nemapurisa yanokuti dzimwe nguva tinozonzwa zvichinzi mukuratidzira ikoko kunekwa kupedzisira kwaupwanywa zvinhu nezvimwe zvakadaro?
Mvumo yekuratidzira yakapiwa nevanhu veZimbabwe mubumbiro remutemo. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vanzwisise kodzero dzavo uye vadzishandise sekudzipiwa zvavakaitwa muconstitution yenyika.
Vanga vari mukuru wesangano Reta Jamuka rinove rimwe remasangano ari kukurudzira veruzhinji kuti vasaenda kumabasa nemuvhuro svondo rinouya, vapromise mukwananzi vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwewo divi rehurumende panyaya iyi. Asi munyori anoona nezvevechidiki mubato rezano PF uye vari mumiriri weGutu South mudare reparamende vapupuraito Garepi vanoti sevechidiki vezano PF havaoni zvakakoshera kuvharwa kumabhizimusi pamwe nekuti vanhu vasaenda kumabasa zviri kukurudzirwa nemasangano aya.
Hationi sevechidiki vezano PF zvakakoshera kuti vana veZimbabwe vari kushandira nyika yavo, vari kuda budiriro yenyika yavo. Vano mutungamiriri wavo wavakasarudza wakavavimbisa kuti salariyo yake ndeye kuti vapfume nyika yavo iende mberi. Poitika kadambudziko kadoko doko kazhinji kanokonzerwa nevanoti kuekonomics kana kuchirungu overheating economy iri kukura zvakanyanya nokumhanya kwakanyanya. Poitawo zvina mismatches zvinoita zvokuti hakusisina fuel zvimwe zvinhu zvoshayikwa nokudini. Ivo vobva vati ndaakutoti chivegai zvachose kuti mubudiririse nyika yenyu muinde munovaka nokubudisa zvinoita kuti nyika inyi kubudirire, moenda munogara kumba makambani ovhara, zvozouyisa here sadza patafura? Kana zvisingauyisi sadza, watinoda kufadza nokurega kubudisa zvinodiwa navana vezimbabwe kuti nyika ibudirire ndiani? Vakambomiriani vakomana veikadza mukava? Uye vanongotaura zvavo, vana vezimbabwe vaakuziva kuti vamwe vanozviitira kutsvaka mari kune maforeign agencies, vanozviitira kuti vakwidze politics dzavo dzavakatadza nguva yamusarudzo. Ndozvoga zvavari kuzviitira, nokuti chinofanira kutoitwa iko zvino nomwana wese wezimbabwe kuti ndowe ZANU PF here, ndowe MDC here, ndowe political party? Chinoda kuitwa iko zvino kushanda, tiite production.
Saka imi muchaitawo sei? Mune kurudzira yamuri kuitawo here kune vana vezimbabwe?
Vana vezimbabwe vakasunura, vanoruzivo rwakawanda kutika rwavazhinji. Hazvitombodi kufamba uchiudza vanhu kuti regaunda kunoshanda kuti ugochengeta mhuri yako, kana vapedza mande yapfuura zvozvodii? So yes, vana vezimbabwe vose tinovakurudzira zvedu kuti musanyengerwa nevanhu vane zvinangwa zvakasiyana namadambudziko enyu.
Vanga vari munyori anoona nezvevechidiki mubato rezano PF uye vari mumiriri weGood South muparamende vapupuraito Garepi, vachitaura parunare vari muHarare nestudio 7. Kunyange hazvo mutengo webond note neRTG wadzikira zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, zvinhu zvakawanda muzvitoro zvinonzi zvichiri kuramba zvichishayikwa uye zvimwe zvitoro zvichiri zvakavharwa. Nhasi uremu hwemari yebond neRTG hunonzi hwanga hwove pamadhora zana nemakumi masere kubva pamazana mashanu kana kudarika mumazuva mashoma apfuura zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Zvinhu zvakaita sehuku, mafuta ekufambisa edzimotokari, mafuta ekubikisa, furawa, shuga, mazuve nezvimwe zvinonzi zvichiri kuramba zvichinetsa kuwana. Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari yekutenga zvinhu kunze zvopa kuti zvidhure munyika. Vemabhizimusi vari kuchema-chemawo kuti mutero wakadzikwa nehurumende kuti vanhu vabhadhare masendi maviri padhora roga-roga uri kuvaomesera, uye mitemo yacho iri kudzikwa pasina nhaurirano. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vatsifelani Jabangwe akavabvunza nezvekuderera kwemutengo wekutenga dhora reAmerica pamukoto.
Zvakanga zvaitika ndezvekuti maprice akanga asimuka zvakanyanya panguva pfupi pfupi, and aitoita kunge airamba achingoramba achingokwira achikwira. Saka zvinova izvo zvekuti kana zvadaro zvinonetsaedo yemabhizinesi varambe vachitengesa, nekuti unenge usaziva kuti price yekutengesa dai ndeipi, uyezve ukazvitengesa neiyo uchakwanisa here kuzonotenga zvimwe mangwana kana zvakwira. Saka dzenguva vari vezvitoro vanobva vamira vakabata zvavanazvo vachiona kuti zvinhu zviri kuenda divi riki. Ndozvinhu zvakanga zvaitika. Izvi zvakanga zvaitika nekuti vanhu vakanga vakanganisa maonero avo emapolicy measures anga aitwa nehurumende, nguva iyoyo yekuti angari etax yanga yaitwa kwozoita yekusekeredza maakaunts yeRTGS neUS. Vamwe vanga vafunga kamwe izvi RTGS jebond zvada kubviswa, saka vanga vakuedza kuti atenga ti get rid of those vopiwa maUS. Saka nekushomedza kuita maUS ari munyika, vanhu vakawanda marete akabva yatanga kukwira zvirozvo zvakakodzera mitengo. Saka mitengo ikakura nenzira iyoyo, zvinokonzera kuti mabhizinesi sazoziya sezvinotaura pai kuti votengesa sei. Asi saone izvezvi zvimwe zvaakuita paniki ya inenge yaakupera, nekuti mapurisi achona aakudzika izvo, atingati open market rate.
Saka tingati zvinhu zvagadzirika here kana kuti pachine zvimwe zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuti zvigadzikane zvakanaka munyaya dzezveupfumi?
Tingangoti inzira yekutanga kugadzirisa zvinonetsa inova iyo yatiyo yatinoti iyo inonzi fiscal deficit, inoenderana nekuti hurumende mari yairi kushandisa neyairi kukoledza nemataxes. Kana yakawandisa irikushandiswa, zvinoita izvo kuti hurumende itsvagirwe kunokwereta, zvinova izvo zvinokanganisa upfumi hwenyika ramangwana kana zviri kuti zvanyanyisa.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Wasfela Njavangwe washaura wari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro vamwe vana muzvinabhizimusi kubva kuZimbabwe vari muno muAmerica umo vari kuedza kukwezva vamwe vana muzvinabhizimusi kuti vashande navo. Pari zvino vari kuTexas uye vari kutarisirwawo kunge vari muWashington DC. Blessing Zulu abatawo muzvinabhizimusi vari sachigaro weChief Executive Officers Africa Roundtable vaOswald Bina kuti tinzwewo maonero avo.
Tauya tine misangano inokwana kuita mitatu, tine vemabhizimisi vanokwana kuita 16 delegation yabva kuZimbabwe. Vanhu ivava vane makambani nemaprojects avo ari kutsvaka mari, ari kutsvaga ruzivo, ari kutsvaga zvekushandisa nezvakadaro izvozvo. Saka tatanga nekuno kuTexas, Dallas, ndokwatine misangano yekutanga. Uchiri mukati izvozvi, mabhizinesi ari kutaura nevamwe wavo nezvavari kuda. Nemibvunzo yakawanda iri kubvunzwa nekuti nyika yedu yapapi iri kufamba sei. Saka ndozvatafambira izvozvi zvatiri kuita kuno.
Mungati ndeapi mabhizimisi kunyanya amauya nawaya?
Tine mabhizimisi ari mune zveutano, ari mune zveengineering, mabhizimisi ari mune zvetourism zvekufambirana izvi nekuchengetedza zvowanikwa nemhuka. Tine mabhizimisi ari mune zvekunyora nekutsikisa mapepa nemamwe akadaro.
Ko nyaya yezvirango yezidhera haikanganise here kudyidzana kwenyu nevemabhizimisi emuna?
Inyaya iri kutaurika apo nepapo, asi kuona kwatiri kuita ndezvekuti izvo. Kunyaya yemuzvirango inenge ine zvayakanangana nazvo zvakapfuura vanhu vane mabhizimisi nemari yavo. Tiri kuona kunge mukana uripo ndewekuti izvo tiwane vanhu vanenge vaine shungu nekuita zvavanoda kuita. Kuitira kuti kana taakuzotaurawo nenyaya yekuti izvo pane zvirango zviri kuvakanganisa, tinenge tiine zvinobatika zvinoenderana nezvirango izvozvo. Hongu kutaura chokwadi semuZimbabweni Blessing, handidi kuona nyika yangu ichiramba yakaiswa pazvinhu zvinokanganisa kuti inge iri pakati penyika dzose mukati mezvekutengeserana neupfumi. Saka inyaya imwe seround table yatichange tichizosimudza mumusangano wedu watichaita kuWashington DC kuti tione kuti izvo hongu zvingadaro zviripo, asi isu semabhizimisi zvirango izvozvo zvinofanira kunge zvichisimudzwa kuitira kuti vanoda mari, njere, zvekushandisa yatingati tooling, nekunge vachishanda nevamwe wavo munyika dzose include America zvinge zvichiita mujekerero.
Sachigaro veChief Executive Officers Africa Roundtable vaOswald Bina vachitaura vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume akava chiso cheutongi werusaro raganda muSouth Africa uye ari gurukota rezvekunze kwenyika iyi vaPick Botha vashaya. VaBotha vashaya vava nemakore makumi masere nematanhatu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Mapato maviri makuru Ivory Coast arikupinda musarudzo mangwana dzekutsvaga vamiriri vematunhu pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna 2020. Judicial Services Commission inoti musi wa 1 mbudzi ichabvunzurudza vanhu gumi nemumwe vari kuda kutora basa rakasiyiwa nemuchuchisi mukuru vareigova. Pane vanhu gumi nemumwe chete vakasarudzwa pavanhu vakanyorera basa iri. Vagova vakadzingwa basa vachipomerwa mhosva yekutadza kuita basa ravo nemazvo. Vachabvunzuruswa vanosanganisira Magweta nemukurumbira munyika anoti muzvare Jesse Majome, vatinomudaishe Chinyoka, mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaMisheke Hogwe, pamwe nevakafanobata chigaro ichiva Patrick Hodzi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kugurukota zvemitemo vaziyambi-ziyambi sezvo nharimbozha yavo yanga isingabatiki. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Chokwadi chiripo ndechekuti kana tikanzwisisa isusu vatereri kuti Sose Peter ari mudare, basa rake ndere kumirira hurumende rekupomera mhosva kune musungwa anenge apata asendeswa, asi basa rake Sose Peter nderekuti ataure mhosva yakaparwa nezvikonzero zvaanofanirwa kunge achivharirwa achitsanangudza mafacts kuti sei musungwa uyu ane mhosva.
Vanhu vadomwa avo gumi nemumwe chete vari kutarisirwa kuzopinda muurongwa ihwohwo hwekubvunzurudzwa vachitsvaka basa irori rokuva prosecutor general. Marionawo sei gwaro irori nemazita aripo aya?
Njere kokoko kuofisi vamwe vari kubva kumapato akasiyana-siyana, maopposition vamwe vari kumapato anotonga uye vamwe vari kumaorganization anofambisa nezvemutemo. Zvinoratidza kuti shortlist yacho yaitwa nemunhu ane shingu kuti vanhu vese vanokodzera kunge vari mubasa racho vange vachiwanawo mukana wokuti vapinde. Asi katozova kuti shortlist neappointment dzakasiyana nekuti inomination kai, saka zvinozoita appointment manje, the appointing authority ndiyo inozoratidza manje kuti vari serious here, vari kungodzingirira nezvematongerwo enyika.
Muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kubva pasocial media kuvateereri vedu.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi. Regai tiende kune mutauriri wava Nelson Chamisa vebato reMDC Vankululeko Sibanda, tinzwe kuti vanga vari kuti chii pachirongwa chedu chanhasi.
President Chamisa vari kushungudzika zvikuru nenyaya yekuti zviri kuratidza kuti vakapirira sarudzo vari kutotadza kugadzirisa nyaya yeupfumi. Nyaya yatinoti yeconfidence iri kuramba ichidzika. Tikuona kuti zvikwereti zvine hurumende zvemunyika zvakurisa kusvika kutana 16 billion kukura kunda nyika ino. Tozotsvita kana taakutarisa zvikwereti zvekunze zvakangofanana izvo ndo zviri kuita kuti nyika isafambe zvakanaka. Mapolicies kana kuti mafungiro anoita vanhu vari muhurumende vari kuratidza kuti vari kutadza kuziva chinokudza upfumi hwenyika. Saka tichiona kuti Zimbabwe yadonha zvikuru samavhiki maviri apo yagara yanga iri pasi yazoenda pasi chaipo. Asi tinoziva kuti President Nelson Chamisa vane urongwa hwavakataura kuti ukateedzerwa tinogona kubatsira nyika yedu tichienda mberi.
Tinoona pari zvino tiri kunzwa kuti bato renyu ranga riine musangano nhasi. Musangano wei?
Musangano unoitwa panguva dzese waitwa nhasi wenational executive. Asi president vatsanangura zvavanoda kuti zviitike kuvateveri vavo nevanhu venational executive. Pachaitwa inonzi komunike ichaburiswa mangwana ichitaura zvawirirwa musangano.
Ndiri kutaurawo naEffort Chiota, ndiri mupolekwane muSouth Africa. Zvinhu zvaoma kuZimbabwe ende zvaomesera isu kunyanya tiri kunze kweZimbabwe. Munoona savabereki takasiya kumusha ende iko zvino kuti uchitumira mari kuZimbabwe unongotumira but hapana chaunokwanisa kuishandisa mari iyo kuZimbabwe nekuti hapana chairi kushanda mari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
munhau dzemitambo. Vateveri vezvemitambo munyika vatarisana nemachikichori emitambo mukupera kwesvondo kubva kutsiva kusvika kunhabvu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Bo Harare Gardens muchange mune mitambo yetsiva apo mabhande ese gumi emuZimbabwe achange ari patafura achirwirwa. Vari kuronga mitambo iyi vaStalin Maumau vanoti vari kutarisira chaunga chinotyisa sezvo makundano aya ari kuitwa pasina mubhadharo kune veruzhinji.
Saka tiri kutarisira momo zhinji chauya nemhosva yekuti zvakare chakangonakira mutambo uyu ndekuti vanhu vese vanouya mahara, havabhadhari kana chidoko zvacho, vanouya mahara. It's a free for everyone.
Aka ndiko kekutanga muZimbabwe nemuAfrica yese kuti mabhande ese emunyika arwirwe munhandare imwe chete musi mumwe chete mutambo mukuru uri uyo weheavyweight pakati paVincent Muziri naColin Nyamazhizhi. Mitambo iyi iri kusanganisirawo zvekare mabhande evanhukadzi sekutaura kwava Maumau.
Patience master kuvakadzi anorwana zvikomborero danzwa over 10 rounds. Kuvarume zvekare tina Jeremiah Mere acharwana Tinashe Madziwana kwozouya Enoch Musambudzi naTembani Mutlanga vari palight middleweight. Revai Madondo kuvasikana acharwana Talent Nyagura. Cecilia Pitson kuvasikana zvekare acharwana Chiedza Homakoma.
Zuva rimwe chetero Maorias achange ari munhandare yeState des Matières muKinshasa kuDemocratic Republic of Congo mumutambo wavo wechitatu we-2019 Africa Cup of Nations. Maorias ari kutungamirwa naKnowledge Musona, uyezve mutambi weNottingham Forest tendaidarikwa ari kutarisirwa kutambira nyika kekutanga mushure mekutambidzwa pasipoti yake yemuZimbabwe. Mashoko ari kubva kuDRC anoti vatambi vemuZimbabwe vari kufara zvikuru mushure mekubatwa zvakanaka munyika iyi. Nesvondo mutambo mukuru wenhabvu weHarare Derby uri pakati peCapes United neDynamos muRufaro Stadium. Mutambo uyu wauya panguva iyo upenyu hweDimbare hwakamira netambo muPremier Soccer League, umo vari pachinzvimbo chezvikwata zvakatarisana nekubuda mugungano iri. Dynamos iri pachinhanho chegumi neshanu, chinzvimbo chinoita kuti itambe muDivision 1 mwaka unouya, ikatsakwira kubvapo panguva iyo Capes United iri pachinhanho chechishanu. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaInnocent Mutena vanoti panguva yeHarare Derby mamiriro kana matambiro anenge achiita zvikwata izvi mutambo uyu usati wasvika haana basa. Zvikwata izvi zviri kusangana mushure mekunge Dynamos yakarova Herentals 5-4 nemapenarity, Capes United ichibudetsawo chapungu 4-3 nemapenarity zvekare muchibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa chedu cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa kuoma kwaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mamwe masangano akazvimirira oronga kuratidzira kune mutsindo munyika yose nemusi wemuvhuro. Zvinhu zvoramba zvichishayikwa muzvitoro zvepakuti vakawanda vaomerwe neupenyu. Murume akava chiso cheutongi werusaro raganda muSouth Africa vaPick Botha vashaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti muve nekupera kwesvondo kwakanaka.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 12 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kusungulwa ngokusemthethweni amahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamankampani azaphatheka ekwakheni indawo yamavinkili kobulawayo ebizwa ngokuthi eGodini Mall Conduct Center. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kumsakazo weStudio 7. Isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola leMelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kodwa ke linguquko ayizange ihle ibonakale ngokwehla kwentengo ezitolo ngoba ezinye zilokhu zivalile kumbe intengo isingeyedola leMelika. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wemali owensitha ufike esibangeni esinzima lapho okugcine khona intengo yekhulu lamadola akweleMelika abesethengwa ngamakhulu amahlanu emali yaseZimbabwe yamabond. Kuthe kusengani kuzaqhubeka kunjalo, lumkambo wasusiwa kusiya kuhla olwesine abaningi balahlekelwa zimali zabo. Ukuwa kwesisindo sedola leMelika bekukhangelelwe nguZulu ukuthi kuzaletha ukwehla kwentengo ezitolo, kodwa akubanga njalo. Umnumzana Mfakazi Mkandla uthi akula okuguqukileyo ngoba kwezinye izitolo ababhali intengo yempahla.
Kusenzekanya izinto tokhe kusesenjalo kusese umtolo ncoko esakhuluma ngendaba ye-1:1 but emashopu akunanto etshintshithe izinto tokhe zikhwela ziqanisa ziya phambili. Abantu bakhe bevuka bekhweza amati ukuze namaprize athola iprize product ayinaprize ma ufike ethilini bayakhweza.
Abathengisa imali abadume ngegama lokuthi ngosiphatheleni bona bathi labo abakwazi ukuthi kuhamba njani. Umnumzana Nkanyiso Dube ophathelisa Eko Chicken Inn eduze le-Trek Gold uthi bona bebephiwa imali ukuthi bedinge imali le, kodwa kuvuke kuwile labo kwabaphambanisa emsebenzini wabo.
Vele kusilimazile, besigcina izimali eziningi besizithenga imali edurayo. Lethemba lokuthi mhlawumbe amaretha azaqhubeke lokhu eqansa. Manje vele kuvuke sokutshintshile izinto, imali lezi asisakwazi lokuthi siyazinika ubani sizise ngaphi, ngoba labantu ade bethenga izimali zona lezi asikwazi lokuthi bavela ngaphi. Thina besokusifosa lathi ukuthi umuntu njengoba ebuye esitshela imali eningi kangaka, lathi besesifosa ukuthi sidinge imali ibe ningi. Ngoba umuntu wefike ethi ufuna 5,000 kathesi uyasinika ama-500, so lathi bese si-offer ama-customer even lawana angafuni ukuthengisa izimali, sesiwa-offer imali eningi e-appetizer yokuthi even umuntu engafuni ukuthengisa ucine esethengisile. Manje nxa sokunje asikwazi lokuthi uyanika ubani, kathesi kuvuke kuwile.
Izitolo ezithengisa ukudla zona zisebunzimeni bokuthi zingahle zivale ngoba imali abathenge ngayo ingabavumeli ukuthi behlise, njalo besethuselwa ngokuvalelwa izitolo. Unkosazana Doreen Moyo ngomunye wabanini izitolo othi sebelahlekelwe kakhulu ngoba ibhizimusi yenzelwa ukuthola inzuzo, kodwa lapha sekunzima.
Nami yifuna ukwenza profits. You see, so kuyazo so fanele mina yenze nje. Uyabo le staff sifuna ukuhola, ulama izisa ifuna ukubhadala. So what are we supposed to do? Awula, njengobona le shopping yelalutho, so asila cooking oil. Sesaba lokuyiwoda ngoba ngiyayiwoda ngesisa ngemali. Wethu siwoda lokuyithathele yonke. Khangela ithukela kanyila. Because one thing ekhona noma ithukela ungali kunje lona lelana elikhona. Uyakwazi ukuthi engaliphele imali ngeni kwayithukela ngkwansi kuyahodelini.
Tolo eziningi kobulawayo zivaliwe. Ezinye zehlisa isilinganiso sempahla engathengwa ngomuntu ngamunye emizameni yokwenqabela ukuswelakala kwezinto, kodwa lokhu akwehlisi intengo yempahla. Izitolo ezithengisa impahla zendlini zikhweze impahla ezigoqela imibheda, amasofa kanye lokunye, ikakhulu kulabo abathatha ngesikwelede. Uhulumende usanda kwethula umbiko wokuthi uzathathela bonke abakhweza intengo amalayisensi, kodwa abathengisayo bathi lokhu kuzabangela ukuthi kube lomkambo wensitha wempahla, abantu sebezama ukuthi bengalahlekelwa. UZulu usehlalela evalweni ngoba engazi ukuthi elakusasa liphetheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Ikhansili yedolobho lakobulawayo imanyenele kampani eyatshala imali yokwakha indawo yemavinkilini yegodini mall iTerracotta isungule okusemthethweni amahofisi okubhalisa isiqhatshwa namakampani azaphatheka ekwakheni imall ebizwa ngokuthi egodini mall contact center kulo Bengula Street lo 8th Avenue. Okungumsebenzi oke wama ngesikhathi ilizwe lisiya kuKato. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Namhlanje kube izindaba ezimnandi wobulawayo lapho ikhansili lenkampani eTerracotta bevule amahofisi okubhalisela imisebenzi uhlelo uZulu akade walulinda ukuba luqale. Kusukela ngomvulo ozayo, bonke abafisa ukusebenza eGodini Mall bazaqala ukuyabhalisa amabizo, njalo ngelanga kuyabhalisa abantu abangamakhulu amabili. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uchasisa ngokuqala kokusebenza kweEgodini Mall Contact Center.
Ukuvula i-contact center yokuqala ke ukuqhatshwa abantu egodini. Savumelana nomphakathi ukuthi umsebenzi indlela etholakala ngakhona ukuthi abantu bazafika egodini bezorejista ku-database. Bengarejista ku-database yikho lapho abazaqhatshwa khona. First phase iyovula ngo-November 29.
Umnumzana Dumisani Ncube umabhalane jikelele weBulawayo Upcoming Traders Association uthi sebavumelana ukuba labo abaphuma egodini yibo abazathola indawo zokusebenzela.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuzatsho ukuthi impumelelo kuma-members ethu wonke, ngoba lathi sifuna ukuthi babe more-organized. Bonke labo ama-informal traders babuyele baye ndawoni enye e-one, ayikho ukuthi baphonge ukusabalala idolobho lonke. Well, kulama-sites amanye alungisiwe kwezinye indawo angaku-affected, but ku-affect labo abazakwana yilabo aba-affectwa bephakathi egodini ngemva komhlangano ekusakuvumelana.
Umgcini sihlalo weBulawayo United Residents Association umnumzana Winosi Dube laloba ebuka lumsebenzi uthi kodwa awuhlelekanga kahle.
Into engiyibonayo ngiyesabela ubana isituation ezaba khona lapha izaba zilima ngemandla, ngoba abantu bazabuya beminyene ukuthi uqalisa ngawuphi ukuthi umnike itikiti lokuthi nguye number one. Kuzabe kuzilima. Mbone ngani nje into yakhona ikhudekile lapho, bekufanele ukuthi ngabe bayinvolve all stakeholders sahlanganelana sonke sabona kambe singakubamba ngayiphi indlela. We could have come up with amanye ama-methods engxenye abengadivise ukuthi kasimemezeni kumbe ngewadi at given time, ukuthi abantu kodwa bebuye bekwazi ukuthi bazoregister kuphela ukuthi bangene ku-database akusikokuqhatshwa.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubukele umsebenzi ethi uhambelana lokuthuthukiswa kwezabelo okuzakhulisa uBulawayo.
Nxa ivuselelwa ngibona yile vision enhle emnandi ebukekayo ezasinika isithunzi njenge-province yakobulawayo. At the end, the credit should go to abantu bakobulawayo.
Ukansila Ward 17 uNkosazana Sikhululekile Moyo uthi uyathokoza ngokuqala kokusebenza kwemall kanye lesimemezelo sokuzobhalisa abafisa ukusebenza ikakhulu intsha yakobulawayo.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuyangijabulisa kakhulu. Njengokhansela wakobulawayo sibona idevelopment engaka. Ngikhuthaza kakhulu ontanga abayibo abakhala ngemisebenzi isikhathi sonke lesi bekungela msebenzi ekhona ukuthi ababuye babuye bezobhalisa.
Engakavuli egodini mall contact center kunkulumo yakhe yokwamukela iterracotta lobulawayo umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubike ukuba kuhle ukuba ukhetho selwedlule umsebenzi omkhulu usuyaqala. Intengo yokwakhiwa kwe-egodini mall isiyakhuphuka kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho lapho iterracotta ethe bazakwakha kodwa iningi lamankampani athi asefuna imali yemelika. Bethi lokhu akusoke kwamisa ukwakhiwa kwe-mall njalo ingxenye ye-mall iyavulwa ngompalakazi womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amanye amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU abotshwe izolo eqoqa ukutshengisela amiswe emthethwandaba yabo manje emadolobheni abalisa iMutare, iHarare, leMashingo lamuhla lapho ancitshwe ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso eBail. Betheswa icala lokuziphatha ngendlela ebingabangela udlakela emphakathini bakhangelelwe ukuphindela emthethwandaba kusasa. Amapolisa abencitshe iZCTU imvumo yokutshengisela isithi ukuhlangana kwabantu abaningi ndawonye kungabangela ukumemetheka komkhuhlane wekholera ovele usukhona elizweni. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxe legqwetha umnumzana Khosa Mncube wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obemele abayisikhombisa abamiswe emthethwandaba kamantshi eHarare.
Ngihlalisa bethesa icala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokuzwa sokutshintshwa basebesetheswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagada ukuthi benze into violence. Yikho okugcine sokusiba licala abelethesiwe basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthutshisi baphikisana lakho lokho ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi uyabapha ibail mhlawumbe kabaphi. Kulabo beHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho-ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi eMutare bangu-20 bafiki bangenele ekhoti baphiwa ibail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye bebengu-3 bakhululwa labo futhi.
Balivuma yini icala abaletheswayo?
Hayi, icala kabalivumi ngoba bathi bona akula cala abalenzileyo ngoba ilungelo ilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrata. So bathi bona icala akula cala abalenzileyo sibili into esikhona sizavulwa ngayo sibili ayikhonambijani. Bebengaqalisa ukutshengisela bebesaqoqa ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba abakuthiwa yi-riot police, ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa nxa yebopho omuntu amthaye. Njalo futhi amapolisa kabazange babatsheli ngesikhathi bebabopha, kazange babatsheli ukuthi babophelani, ukuthi icala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuletha kusestashini ngemva kwesikhathi eside lengizona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapoliseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi bekhoti. Abathuthisi ke bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akadelungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele kubuyelwe esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeqalele sebehanjisiwe ekhoti babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.
Lo umnumzana Khosa Mncube igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela amalunga enhlanganiso yeZCTU abotshwe eqoqa ukutshengisela izolo. Sixoxelaye eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Umbukiso wezaba kumabhizimusi lokwenjiwa oweMine Entra ufike kumlindi uyagcina lamhla ngemva kweviki egcekeni leZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Lombukiso wenziwa kanye ngomnyaka ubulabavela kwamanye amazwe labeZimbabwe ababalisa bemba igolide ngokungekho emthethweni ojekecha amakhampani abakusileyo ayidlula amakhulu amathathu. Ngaphandle kokubukisa bekulezinye njalo inhlelo ebezisenziwa izigwaqela imihlangano lokwabelana ulwazi lokwemba okuthiyeneyo. Kubikwa abathengisa imitshini lezokwemba bethole ibhizimusi elihle kakhulu njengokutsho kukamnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi kwezomnotho kungxoxo ayenze lo Chris Gande weStudio 7.
Hayi, iMine Entra ihambe kuhle sibili kungasenani. Economy elizwe lani ikwazi ukuthi bekuhamba njani amalanga la adlulileyo, kodwa nxa thina sikubona lapha eMine Entra ngikhuluma nje labantu abangama-exhibitors bathi hatshi bazamile sibili ukuthi bathole ibhizinisi kubantu ebantwini kade bebuza ngokuthi bengabanceda njani. Ngikhona manje ngwenye istendi eyebhok gasi likwazi ukuthi lapha eZimbabwe sesisebenzisa ugasi. Hayi, bathabile kakhulu ukuthi abantu besiza sibili bezobuza ngalokho abalakho. Labanye abaningi ngikhulume labanye abamathaya, labanye abama-mining supplies, abaningi bakhona ngabantu abangama-suppliers. Hayi, bakhangelele ukuthi khona njengoba i-economy ungani uyaphambili, ibhizinisi bayibona engazani izakhula sibili.
Bebekhona yini abavela kwamanye amazwe?
Ye, kukhanya bekulama exhibitors adevela emazweni alitshumi lambili. Sikhangelele iChina bekulama exhibitors amane ayesikhombisa bevele South Africa, and then oyedwa bevela eZambia. Bekungazani nje abaningi bebeza kuza kungayisikho ukuthi khona bebengelashwa ukuthi khona umumo ungaba onjani. Kodwa bona laba kade bekhona sibili hayi ngabantu abaku-economy yona le eseZimbabwe abasebenzela khonapha, hayi ngabantu sibili abakhanya engani basuthisekile.
Lo ngumnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, obekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni wokuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukungatholakali kwemali lenhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa isabuswa ngabahuquluzi benotho uPick Botha kasekho. UBotha waphatha lesi sikhundla kweminyaka elitshumi lesikhombisa emaphethelweni wombuso wamabhunu. Ubhubhe esele minyaka engamatshumi ayisithoba mnembili lasithupha esibhedlela sePretoria izolo. Inani lasabefele engozini yokuwohloka kodaka entabeni e-Mountain Elgon ngempumalanga ye-Uganda selifike kwabangamachumi amathathu. Abekhomishini ebona ngokuhlenga ezikhathini zengozi yemvelo bathi lokhu besadinga izidumbu labangabe besinde kule ingozi. Uhulumende we-South Africa uthi uzimisele ukuncedisa iZimbabwe nxa uhulumende weZimbabwe engacela ukuncediswa ekuhlupho kwezomnotho abhekane lalo. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba ePretoria izolo, umphathindaba ogatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, unkosikazi Lindiwe Sisulu, uthi iZimbabwe ikhululekile ukucela uncedo kwele South Africa yiloba yinini.
We would not be able to go to Zimbabwe and say, here's a bag of whatever and you will have it.
Asisonge siye eZimbabwe sifike sisithi nansi isikhwama salokhu lalokhuya lisithathe. Kodwa kweyeme kulokhu iZimbabwe ekufunayo ezimisele ukukwemukela kuvela kithi. Lilizwe esilithatha njengomngane. Sifisa isimo sezinto sihlaliseke eZimbabwe njalo sifuna inhlelo zokuvuselelwa kwezomnotho esezethuliwe ziphumelele.
Insupho zezomnotho eZimbabwe ezigoqela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukusilela kwempahla eziqakathekileyo, ukusilela kwamafutha ezimota, imali, ukubhakha komkhuhlane wekholera lokunye, sekuthwalise uzulu amagabha avuzayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabena uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo leSouth Africa lokusiza iZimbabwe. Uthi okokuqala kufanele amabhanga esizwe emazwe la omabili ahlale phansi acebisane bese kusithi labaphethe zokulima labo baphane amacebo. Kodwa ke uthi kudala ibandla lakhe likhuthaza ukuthi kubizwe umhlangano wezomnotho ozosombulula lezi nkinga ezibhekane lelizwe.
Ayikho indlela esingavusa ngayo umnotho welizwe ngaphandle kokuthi sisizwe seZimbabwe sihlale phansi labo makhelwana bethu kakhulu beSouth Africa sibuzane umbuzo ukuthi umnotho welizwe lwethu singawakha kanjani, amafactory avuke, imchina lesigugile imchina yakudala ilungisiswe, abantu baqalise ukuthi basebenze emafemu.
Yasinye sizaba seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi iZimbabwe iphiwe ithuba elihle lokuthola usizo okulethuba ongafanelanga idlalise.
Ngicabanga ukuthi ma singathola to end trading siyenzayo vumele iZimbabwe nje yadophi rand kube iyesebenza ku-trade eZimbabwe. Sibonge njalo iSouth Africa government ngokuthi ize izitsholo yona ukuthi ifisa ukuncedisa abantu beZimbabwe ngalokhu ngalokhu.
Iningi lengcitshi zithi ukusetshenziswa kwemali esitshiyeneyo zesindo esitshiyeneyo yikho sokubangela ingxabangxoza enkulu yokukhwela kwentengo osekubuye kwabangela ukusilela kwempahla esitshiyeneyo. Okwamanje iSouth Africa ithi kayikatholi isicelo esivela eZimbabwe, kanti abeZimbabwe laba bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge uncedo isimo sezinto singakafiki ukuhlandla lokungalawuleki. Mele Studio 7 Johannesburg kweleSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umqaqashi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalonyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla ubhedu. Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo emithathu ezahlalwa kulimpelaviki kusigaba seCastellaka Premier Soccer League njalo le imidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lamajumi amabili lane kodwa yasidluliselwa phambili ngesizathu esokuba amaqembu athile Highlanders kanye leDynamo sayenxuswe ukuba adlale emhla kugcotshwa umongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa inhlanganiso yeCastellaka Premier Soccer League ithethe ithuba lokudlalwa kwemidlalo edlalwa ngamaqembu amela izizwe eyokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa ukuba lawo maqembu adlale le midlalo ezayenza uba wonke amaqembu adlala kusigaba saphezulu aqhubekele phambili ngemidlalo yawo wonke esedlala imidlalo elingeneyo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Harare City enkundleni yeNational Sports Stadium, kuthi ngenzondo iqembu leShapane Mine lizadlala lele Highlanders enkundleni yeMaclass. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebegijimisa ukuba beqede imidlalo yalonyaka besendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane yemiklamelo ngemva kokukhutshwa kwaleli qembu kumncintiswano wenkezo yeChibuku ngempela viki yedlileyo.
Siphumile kukhapu ye besifuna ukuyiwina. We are still chasing unumber 4. Sizabona zikhona ezinye esikhule kumele sizazibisa khona bezazigcwenga khona. And I'm sorry to say that oplatinum bona laba benakele ukuzithathela amapoints abo kadezi aselobuya lapha kuzokunzima madoda.
Ngensonto njalo kulomdlalo omkhulu phakathi kweqembu leDynamo de Lekeps United enkundleni yeRufaro. Lo mdlalo ulakho ukukholisa abalandeli bomdlalo wenguqu njengoba ngakwelinye icele iqembu leCaps United lilwisa ukuqeda lisendaweni yezine eziphezu kwengalane yemiklomelo, kuthi ngakwelinye icele iqembu leDynamo lisengozini yokuthi lingazithola selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Ngolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana lele Democratic Republic of Congo khonale kwele DRC emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lele DRC yalingene ngemiklomelo kusibasi kaGroup G omabili lemiklomelo emine iqembu ngalinye. Kuthi amanye amaqembu lawa kusibasi esifanayo athele Liberia kanye lele Congo Brazzaville alo mklomelo owodwa iqembu ngalinye, njalo lawa azadibana komunye umdlalo wesibasi kaGroup G. NgoLwesibili oluzayo iqembu leZimbabwe lizadibana njalo lele DRC emdlalweni ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium. Yomibili limidlalo izadlalwa ntambama ngehola lesikhombisa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi Hlala Uzazi. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade leLinda Challengers Boys elesibili njalo lilengoma eziyisithupha. Lanxa zidabuka ePlumtree lezinsizwa zihlabela zikwele South Africa. Le ethi Hlala Uzazi iyisixwayiso somzali kundodana yakhe. Umkhokheli waleli qembu uMoses Mahlabathi Ndlovu uchasisa okunengi ngalingoma.
Kasikathi Hlala Uzazi ikhuluma ngomntwana. So laphana sasifundisa nje ukuthi abantu babethuma ngabe unomntwana. Hlala kumfundise nje ukuthi ake yazi into ayifunayo empilweni yakhe.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le eyisixwayiso njalo ethi Kete yako umoya awulanda unyama Ndlovu uthi ucela libaxhase balaleli ukuze bakhule emculweni. Uthi abangathanda ukuthenga idlalade labo lingabathola enkundleni zokuxhumana ezigoqela eWhatsApp leFacebook.
Ya, ikhasini leFacebook linika nje Linda Challengers Boys. Then ama-number ethu anika nje 073-86-65-332. Ngiyani ke leyo inamba uMoses Mahlabathi bese nomfowethu lapha uMishek inamba yakhe inikanje 073-768-766. Yamaze xhumana kathi kulezo namba bayasithola.
Baphuma ke enkundleni ngale indlikizane ethi ngiyabonga bazali bami. Lami ke ngibonge abami abazali ijaha lakonkomo lentombi yakongwenya.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi Hlala Uzazi.
Ayike isikhathi ke yasavuma ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.